Icho kwa di mapurisa wakanyora samba wachitirambiza kuti musangano wanga wachida kuitwa muchikangwe stadium mumushawe Karoyi mangwana musungurera wakanzi anga faenderera mberi chikonzero chavakapa patsamba yandakaona ini yandakataridzwawo hachigutsi zvamuchose nokuti vanoti ivo manzi makanyora tsamba yekuti zivisa musi wa2 gumiguru musi wa2 October saka mazuva mashanu amunofanira kunge makatipa hakwani kuti muzoita musangano musi wa7 gumiguru
asi pamutemo zvinofanira kunge zvichiitwa sei
kana uchida kuita musangano ingangodzi muchirungu a public meeting unonyorera kana kuzivisa kumapurisa nokunyora in writing kuti uchazenge muchida kuita musangano panzvimbo yakati nenguva dzakati kusvikira nguva dzakati hazvipi mapurisa simba kuti taakukupai mvumo kana taakukunyimai mvumo
saka muchaita sei mushure memhinduro yamakawanai
hongu taikwanisa kuti tiende kumatare saka taona kuti regai tipostpone todhonzera kumberi mazuva mashoma anopfuura maybe sundo rinoteera kuti tizoita musangano uyoyo nokuti taona kuti panyaya dzestrategy kuenda kukoti nemazuva asara nei nei hazvo hazvisina uchenjeri hwakanyanya
musangano uyu wanga wakanangana nei vagudu
musangano uyu wangazenge uchinangana nekukurudzira vanhu kuti vanonyoresa kuvhota wanga uchiadreswa kana kuti wanga uchisungirwa kuadreswa nemumwe wavatevedzeri vapresident tsvangirai vanova vachamisa chinangwa kana tingangoti dingindira romusangano uyu ranga riri rokukurudzira veruzhinji kuti handei tinonyoresa kuvhota tinorejesta pabiometric voter registration exercise iyo yanzi blitz iri kutanga musi wa10 gumiguri kuti vana vezimbabwe vagara vakagadzirira nokuvazivisa kuti zvinodiwa pakunonyoresa chii